zvechokwadi namba 1 ari kubatwa COVID mazuva mashoma apfuuraya kana kuti mavhiki mashoma apfuuraya dzati kwirei, asi tinoti kune mhuri yezimbabwe musashishikana kana kuti musaita iya inonzi panic, nekuti tinotozviziva kuti kana tiri pakati pepandemic epidemic outbreak tunamba dzedu dzinogona kumboita zvemasipaiti paka nepapa. Zvakare takaonawo nhamba dzekusouth africa dzati kwirei nemanew variant mairaya awakaona, saka tinotoziva kuti zvinogona kuafektawo isu muno muzimbabwe. Asi kakurudziro yedu ndeyekuti rambai makangoita iya inonzi vigilance, kuti rambai makanyatsokungwaririra muchiita zvese zvatagara tichingotaura zviya.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Kunyanyanyanya kubayirwa jekiseni nhomba yecovid-19. Tiri kuona kuti isu kanapo nhamba dzedu dziri kukwira, vanhu vacho vari kubatwa nechirwere ichochi havasi kunyanyorwara zvakanyanya zvekupuwa mubhedha, zvakare vanhu vashomashoma vari kufa. Saka iye tinoti negative impact yecovid-19 yakadzika zvakanyanya, zvichireva kuti vaccination yedu nehumwe hurongwa hwetanga tagara tichingoita hwekuvharidzira chirwere ichochi huri kufamba zvakanaka chaizvo. Saka mhuri yezimbabwe musashushikani, asi mhuri yezimbabwe musabva marasamiswe muchitanga kuregedza kuteera zvese zvatagara tichingotaurira izvozvo.
Ndezvipi
zvekubayirwa nhomba, zvekugeza maoko nesipo, zvekuita sosha, zvese izvozvo ngatirambe takangoshinga. Chirwere ichi taakutosvika kumagumo kwacho, asi pasi kati zvapera.